A very good evening, Zimbabwe. Welcome to Life Talk Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Thursday, November the 17th, 2022. I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. Tonight, we are looking at some self-help programs and big businesses being run by Zimbabwean women. Currently, there are some Zimbabweans who are in the United States where they are gaining knowledge about running small to medium enterprises. One of them is Jocelyn Sithole. Nasi tiri kutarisa mabasa ari kuitwa nemadzimai mukusimudzira raramo yavo nevamwe. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe amai Jocelyn Sithole vari muAmerica umo vaine chirongwa chekubatsira kuti vawane ruzivo pamusoro pekufambiswa kwemabhizimusi achiri kusimukira. Chirongwa ichi chakarongwa nemuzinda weZimbabwe uri muHarare. Tabata amai Sithole kuti vatsanangure kukosha kwechirongwa ichi chakanangana nekusimudzira vanhukadzi. Meanwhile, other women in Zimbabwe have occupied the top decision-making positions and are making strides in venturing or running big businesses. Some of them are exploring the export market. One of them is Nozipho Maphala, a client advisor for Zimtrade, which participated in a recent global expo in Botswana early this month. Let's hear from her.
Ichi chirongwa chakatinakira chaizvo. Ndafambawo mastates akati wandei. Ndakatanga neWashington DC tichitarisa izvo takatarisa kupolicy yeAmerica panyaya dzemasmall medium enterprises. Saka takafambirawo maorganizations akati wandei vachititsanangurira kuti papolicy at a policy level maSME vanobatsirwa sei negovernment. Tikabva ikoko tikazoenda kuNew Orleans tikasanganazve nemama SMEs nemama organizations vanokurudzira nyaya dzema SMEs. Izvozvi ndakuaidhawo kwatiri kusangana nemaorganizations akawanda fani ari kukurudzira nyaya dzema SMEs ari kubatsira nenyaya dzekuvapa mari.
Mungatini zvamadzidza iko kuno kuAmerica zvingabatsira sei madzimai emuZimbabwe?
Zvichavabatsira zvakanyanya tichinatsopenengura nyaya dzekutambudzika kwemadzimai emuZimbabwe nenyaya dzavo dzemaSMEs. Nyaya huru yavainayo inyaya yekuwana mari yekuti vakwidziridze mabhizimusi avo. Saka zvatadzidza kuno, tadzidza mamodels akati wandei ekuti vanhu vanokwanisa kuona sei mari yekuti vakwidziridze mabhizinesi avo. Saka ndiri kuona sei ruzivo urwu ruchabatsira madzimai akawandisa kuZimbabwe chaizvo, nekuti inyaya yagara ichinetsa nekuti mabhanga mazhinji, maorganizations mazhinji, nekuti vane mabhizinesi avo ari small, havakwanisi kunge vachiaccessa mari dzekuti vakwidziridze mabhizinesi avo. Tadzidza futi nyaya dzetechnology, kuti technology inobatsira sei kuri bhizinesi kure. Zvinhu zvavabatsira zvizhinji nekuti munoona kuti kazhinji vanhu vanoita zvinhu zviri manyowa, asi munhu ukaisawo technology yako mubhizinesi maunoona zvinhu zvinokurumidza kufamba nekuti hauzopedzi nguva uchiita zvimwe zvinhu zvisina basa iwe unofanira kunge uri pabasa. Saka zvinhu zvandadzidza zvakanyanya zvichabatsira madzimai ekuZimbabwe.
Aiwa, apo tanga tiri kunzwa isu kubva kuna amai Jocelyn Sithole vari muno muAmerica vanga vachitaura ivo pamusoro pechirongwa chavakafambira imo muno muAmerica. Asi regai tiende kuna amai Nozipho Maphala vari kuBotswana vanga vari kutaurawo ivo pamusoro pechirongwa cheZimtrade chekuedza kukwezva vemabhizimusi vari muZimbabwe kuti vaende kunowanikwa ivo vachitengesa zvinhu kunze kwenyika kwakadai seBotswana. Let's from her.
Kasi lapha itoko itoko ikhadarodi ya Botswana sine lama companies awu 26 ukuzongezelela ukuthengisela ngaphandle kwelizwe phakathi kweZimbabwe neBotswana. Lapha masele lapha sikhangelele ukuthi singazuza abantu abangomuntu aseBotswana abathenga izinto ezivela eZimbabwe ngokuqela ukudla okugayiweyo kusesfood, i-manufacturing, i-furniture, i-clothing, i-leather lokunye nje okusuke sibeneyo. Nxa seyizi-trader sikhangelele ukuthi amankampani angaseZimbabwe azuze amamakhethi angaphandle. Imikambo engaphandle yiyongcisa ilizwe ukuthi sisuze i-foreign currency edingakala kakhulu. Nxa seyizi-trader silapha sihlangene namakampani amaningi atshengisela ukuthi bona bayafisa ukuthenga izinto zethu. Nxa bekhuluma ngoloko bathi bona izinto ezithengiswa ngamakampani aseZimbabwe yizinto ezilohlonze, zigayeki, ziyenziwe kuhle ngokukhulu ngendlela yokuthi siyaziqhenya ngamakhampani esinawo. Nanxa bengazuza ama-orders kuleke emakhethi bazayenza kuhle ukuthi banelise bona laba abafundisayo kuleke emakhethi.
Another businesswoman, Sibusi Siwe Chitewe, was also at the same business expo. Let's hear from her.
We are here at the Global Expo in Botswana, where we are showcasing our spreads, condiments, and dried foodstuffs. This is an opportunity that we see our business growing in. The reason why we have come here is we also realize that the world is fast changing and moving towards organic products, and we have the products that the market requires.
On another note, the FIFA World Cup 2022 starts in Qatar on Sunday. The country is preparing to welcome hundreds of thousands of visitors from throughout the world to the 2022 World Cup, and many local businesses are eager to receive them. For many tourists, it's a chance to see this part of the world for the first time. VOA News reporter Celia Mendoza has the story from Doha in Qatar.
When the sun goes down, the streets of the Souq Waqif, local market in Doha, Qatar, are transformed, welcoming locals and tourists. The market is full of colorful merchandise, unique smells, and traditional food.
Souq Waqif. It means standing market, Souq Waqif. So it's like a traditional market. So most of the tourists and visitors to visit here, a lot of nice restaurants and traditional shops. Something like that, spice market and the bird market are very popular.
For visitors and locals, it is a chance to see an older Qatar full of rustic businesses with handmade signs that contrast with the large buildings and shopping centers of the city.
It is quite an experience, beautiful, especially because of the culture.
Jamal Abdullah, who has a souvenir store and sells traditional items from the Middle East, hopes the 2022 World Cup will bring more clients.
Mainly the Air Force base and also a lot of transit passengers from the Qatar Airways. The airport is quite a big airport and a lot of flights, so people do transit.
The Emirate government expects more than 1 million people to travel to the country during the 2022 World Cup, which kicks off on November 20. Qatar has a population of about 2.7 million.
I think it is something that is going to help them to change their ideas a bit about different cultures, because people are coming from many countries.
Lucia Mazzurati and Martin Curen are an Argentinian couple living in Doha. They say the event will unite people from around the world through their common passion for soccer.
I think they are going to receive them very positively. There are people from all countries supporting Argentina. One of the largest communities that supports Argentina here is from India, Pakistan, Bangladesh. I never would have imagined.
Locals and business owners expect the 2022 World Cup to be a once-in-a-lifetime opportunity. Qatar, which is traditionally very conservative, also announced some easing on some traditional Islamic restrictions like alcohol consumption and public noise in the hopes of drawing tourists. But not everything is changing. The traditional Islamic restriction on eating pork will remain in place. Celia Mendoza, VOA News, Doha, Qatar.
Now let's take a short break. Please don't go away. We'll be right back. For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We're also live on YouTube, VOA Zimbabwe. Now, let's talk about the importance of registering a marriage and property. There are reports that some women have lost their matrimonial homes, which were sold by their husbands without their knowledge. So this is the moment that a lot of people have been waiting for, because we've had this issue being discussed on most social media platforms. Now, for perspective, we are joined by our guests. We have a lawyer, Jesse Majome, and Ms. Lucy Agunguo, a development consultant, both based in Harare. Welcome to the program, ladies. I will start off with you, Ms. Jesse Majome. We are hearing so many stories coming out of Zimbabwe that this has sort of become a norm, that, you know, spouses are selling each other's property without the other, you know, knowledge. What's your take? What should be done when people are married in terms of property? I think we just lost somebody on the line, but let's try and hear. Hello?
Should I take it?
Yeah, you can go ahead.
Okay, thank you. What needed, I would say, to happen is that people need to familiarize themselves with the law on marriage and the law on property.
Mm-hmm.
It is not actually possible, let's say, a person to sell another person's property. That doesn't happen, because if, for example, if property, movable property like houses, a house is registered as a title deed,
mm-hmm.
Only the person whose name is on the title deed is the owner of that property. That's what the Zimbabwean laws provide in terms of property regime. So for one to then sell a property and transfer it to another person, they have to be on the title deed.
Mm-hmm.
So unfortunately, if they're not on the title deed, it's not your own. Unfortunately, there's a belief, a misconception that people carry around, and people tell each other these things, that if you get married to so-and-so, it means you own, you know, you jointly own property. We don't. We have marriages out of community of in Zimbabwe by and large. It's very rare for people to have marriages in community of property. They actually have to register what a notarial deed with the registrar of deeds. And when I studied the law a long time ago, there had only been about two marriages that had been registered in community of property, which means that what your property is your husband's and your husband's is theirs. But that is not the case in Zimbabwe.
Mm-hmm.
So I think we need to, that you need to give abuse, especially women, the notion that if they get married, it means that they own their husband's property. Well, men can also think of that, but it's women, usually women, who get subject to expectations that are not related to the truth and to the legal process. So we need to know this so that women get their names on title deeds,
mm-hmm.
so that they can. If they are not on title deeds, I'm sorry.
Tiri papo mombo batamaka daro mombo tsanangura neshona kuti zvakakosha sei kuti madzimai kana vachinge varorwa kana vatenga yatingati midziyo pamusha vawane kuo vari pabepa riya rinonzi title deeds, nekuti tiri kunzwa vazhinji vari kuchema chema panyaya iyi.
Hongu nyaya iyi nyaya yakakosha chaizvo mazi. Ndafara kuchikurukura, ngatirambe tichikurukura chaizvo, tiyambire vanhukadzi kuti kana mutemo vazive, vagare vaziva kuti mutemo wemuZimbabwe unoti panyaya midziyo, kunyanya ngatitiye minda nedzimba nezvakadaro. Matitle deeds ndo anotaura kuti chinji change that you can hold and be able in the wine. My union can also a title deed. New Rombo at Taco. But I can now call one call supposed to be out at each other. Can I get it to Muruma at 10 years? I found out no one talking to me. You people party out of the meeting, the church. So I found out that I didn't cut because the time I had a title deed. I'm going to change it from Anita Madira to Gina. Yeah, I kakosha kuti reta zvidziva pavamwe pane vamwe vanhukadzi vanoshanda votoshanda vachitenga vachikuchidzira mari yechinhu zvitenge asi musi unozonyorwa chibvumirano chekutengeserana chinonzi agreement of sale vanowanikwa amaini yavasipo saagreement vanenge vatosara kare kuzoti patitle deed vasipo saka zvakakosha kuti vanhu vawirirane vakatorana ngavawirirane mudzimba umu zvakakosha sekudanana kwavanenge vachiita pavanenge vachidanana chaizvo payapa vanobva vangonyora vanyore zvibvumirano zvenyu pamisaka pazvibvumirano zvekutenga zita ringe riripo nekuti kana zita riripo pachibvumirano chekutengesa zeta anonzi konveyensa vanoita sezvatinoita sekuti tinonyoresa matitle deed achinde unowazoshandisa chibvumirano chekutengeserana agreement of sale chakanyorwa kunzi kudii mazita anenge agara ava pachibvumirano chekutenga anondiwo anovangavabva vatoshandire ipapo zvinhu zviite zvakanaka.
Aiwa, imbobatai makadaro apo tiri kunzwa kubva kune Gweta muzvare Jesse Majuni. Asi regai timboenda kuna amai Lucia Gunguo. Amai Gunguo, mauya pano semunyarikane, manga muri kutaura imi kuti pane nyaya dziri kushusha dzamuri kuona munyika pamunoshanda nemadzimai panyaya seiri kutaurwa namuzvare Majuni. Mungatitsanangurire kuti zviri kufamba sei?
Aiwa, ndinotenda maita zvenyu. Regai nditange ndichiti zvisemazvenazvo. Kutotangira pamwana wedu wemusikana kana mwana musikana apinda murelationship tini ndinofunga kuti havasi kuita aya atinoti macritical conversation pavasangana mukomana nemusikana kungotaurira kuti wakanaka iwe wakabatana zvazodai but havataure nyaya dzinokosha vasati vapinda pakuchata kana pakuroorana panoda kuti vanasikana vangwarirewo naye vanakomana vangwarire vataure nyaya dzekuti saka paunoona ramangwana redu kuri kutadzororana nyaya dzakaita semapropati dzinodziwana sei unodziona sei ownership yemapropati dzinoiona sei unotarisira kuchangotizvita sei mafinances tingaafandika sei wakatanga waona kuti munhu wako wauri kupinda naye mumereji munozowirirana here mangwana ndo chekutanga chandingatanga kutaura macritical conversations must be done kwete kungotaura nyaya dzimwe dzisina basa zvokunaka nekubatana tatozviona vachai makazodanana but nyaya dzinokosha ngadzitaure ende ngadzitachisa vanhu kutaura netinomalize kutaura nyaya dzemapropertis nemafinances vanhu vasati vatopinda mumuchato wacho because pamwe uri kutoroorana nemunhu asingatombodi kuti mangwana unge uchiita only any property then tapedza ipapo ini tinofunga zvakare kuti vanhu pavari kuroorana ngavatange vaziya the type of marriage that they are getting into haikona kungonzi ndiri kuroorwa kuri kuroorwa muchato upi wa Zimbabwe tine mitaipu yemitatu mitatu unregistered customary law registered customary law necivil marriage handitika iko zvino nokuda kwemuchato kwemarriage exinyowani yataanayo taane zvakare it's not a marriage sitimavelas but it's a type of relationship yaakurikokunaikwa pamutemo inonzi civil partnership ende ndiri kuitaura iyoyo nokuti inotoriwo nenyaya panyaya dzemapropati dziri papapo nekuti maroorana pamwe baba vazoita civil partnership yavapinda mairi even vachitori married nekuti ukaverenga section 41 subsection 5 inototsanangura kuti kana mumwe ari legally married ari ine legal marriage asi ari mucivil partnership tinoona kuti mutemo chero usina kutikurudzira kuti zvinoitika chero munhu ari mumarriage yaye kuti unofanira kuita mukadzi mwechiti kana murume umwe chete but indirect tirikutozviona kuti saka zvinoitika kuti baba ava kunyange vakatata 5.11 yavo iyi asi vanogona kungove vari mune imwe civil marriage ipapo futi pakugowana kwemapropertis pane nyaya nekuti zvavakaita vachiwirirana vari mucivil partnership yavo kana vaakurambana sisimavhenasi tirikunyanyotorwadza ndechekuti ukama ihwohu kana vaakurambana iyo inozvichiti partnership iyi pamutemo vari kutorecognizwa to an extent yekuti vanotoshandisirwa yatinoti
regaiti ngoti ipapo mambobata makadaro batai makadaro mai gungoti pinze muzvare Jesu Majome muzvare Majome muri kunzwa zvekutaurwa na mai gunguo izvi muri kuzviona here zviri kuitika imi semagweta aiwa batai yenyu makadaro mai gungu wanzi ndenderai mberi vada unyatsonzwa sekuti tiri kutaura nenyaya yemabhizimisi tomboti mudzimai atanga bhizimisi rake ega ororwa zvinozofamba sei ipapo apo mukazowanikwa muchisiyana muri kuona vanhu vachizoita sei vaive madzimai vanenge vatanga mabhizinesi avo nekuti platform tanga tiri kutaura sekutaura kwataita pekutanga toda kuona kuti zvii zvinga madzimai vavhurike vanyatsoona kuti vangabatsirikane sei mune ramangwana
aitaure panyaya yemabhizinesi ngatitangei tataura masekasi emadzimai atinawo ozi kazhinji kana chitaura mai gungwa vakataura muzvare Majome vakataura panoya yes tinogona kutaura but are we fully representing the different statuses dzemadzimai atinawo vanhu vanopita mamarriages mavelas kune mumwe wekutika ndimuzvare ava shes a lawyer vanotori nemari dzavo she can afford to buy a property saka hazvivanete kuti vachitororana nemurume wavo bvatarana kuti shamwari mumwe nomwe anozvitengera zvinhu zvakaisa mutama ake endepoisisimavenas kwoita mumwe mudzimaika wekuti ari kuroorwa hazvitika apa iye haatorina kana mukana wekuita mari wacho pamwe ndivo vaya vari kutara kumba vaya ari kubika ari kuwacha ari kusuka atara mwana ari kurera mwana vava ndivo vari kuenda kupi kubasa mudzimai iyeye atosiyana namuzvare vari loya vane mari yekwasa kutenga propati yavo azizi kutaura kuti mudzimai akadaro ari kutotembawo pane zvaitwa nemurume nekuti iye haana mari saka mukadzieni kamuti isupi nyorevanai pasi mwenomwe ndaite zvinhu zvake isenobviyazikese yekuti uyu mukadzi uyu haana chaakaita chake azii muri kuzvoona nekuti mari yacho haatorina but ndiye ari kuwachira mama vachienda kunoita mari kuti vagozotenga imba saka munhu iye chomudii mangwana toti here baba vakatenda imba yavo iwo hauna basa yet iye ndiye ari kubika ari kuwacha ari kuita zvese story. Mm-hmm. So when you might find your mother, that is my guru, Aditika, Larukan Dabumasa, Larukushanda, Rane Mara, and this. But if I have a role, when you move away, that is Rumor and Mario. But you have Daburumasa or Aputi. Nobody will know what I am like, my, another Arabic. In the Rumor, what I did to Mariako in Chica, I did not go to Mariako Sanitation. Mariako in Chica, I did one store and some other. And the Magmaya Canary will come on. What is what you put away in the couple of the other? They put in the house, which is here, Shabuka Yang.
Makadaro Timbons, Wakva Kuna, Musharejis, Majo, Mongoita, Samari, to Tombo Tarifanya, Yavanga Kutora, which is really important. Kutimazmai, Varuma business, that they need to know, like, what's the involvement? Is she on the share certificate? What's your take?
You know what, Kat? And that all this power and intelligence are child, and I go to the house.
Aye, what's our
right?
Mushare Majome, Sandishaitaka Inyaika, inoda kuti titonyatsotora program, yese tichinyatsokuizeya, nekutinguva yedu yadyanana, saka ndongotora mukana uno, I would like to take this time to thank you, Honorable Jesse Majome, and also my Lucia Gunguo for having been our guest. We will revisit this issue because it seems like a very burning issue. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye in Washington, thanking those that were live streaming with us and also those that are watching us. Let's meet again tomorrow on here on Live Talk. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye in Washington, saying have a very good night.